zvinoona zvemishonga veMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAZ, vakapa mvumo yekuti vana vane makore 14 kusvika 17 vabayiwe. Chimene ichochi ndechekuti ministry itange yaita kana kuti shall conduct a phase 3 clinical trial first vasati vaita roll out vaccination. Saka pari zvino bazi reutano nekudzwa kwevana vari kuita yatingati implementing the MCAZ conditions. And musure ndokunge vapedza izvi, vanhu vakatanga kuita roll out.